Vechidiki vanozivikanwa kuti vatsigiri vezanu PF varwisa nhasi vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera nhengo yeMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa avo vakakunda mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa pamavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu reZimba West. Pasvika Studio 7 nhengo yezanu PF uye vari vakambofanobata chinzvimbo chamambo Nyamukanga vaobhei Nyamukanga vanga vachida kurova vaAmos Mwanza avo vazvidzivirira pavanga vachirwiswa nevechidiki vezanu PF vanosvika gumi. VaNyamukanga vati ndivo vanotonga pamurombedzi. VaMwanza vapikisana nevechidiki vezanu PF ava vachiti havarohwe vakapeta maoko avo. VaMwanza vati vakangotanga kurohwa vachinzi vakavhoterei nhengo yeMDC Alliance pamurombedzi.
Inini ndakuona vakomana ava ndichipfuura uku vakutondirova, mamuri maMDC, mamuri maMDC. Tati mwana idhi vakataura kuti mwana wese mwana wangu naidhi vachitaura. Vatakomana vavo vakatanga kundirova vakawanda vachindirova vakawanda. Zvoti chandavatadzira chii? Ndichizvipfuura nerodhi ndipo vatanga kundirova. Hazvo chandirovere chii? Sandikumbira kuna vanhu veZimbabwe wese vakateerera kuti kana pana nokwakasonibatsirwa ndibatsirowo kozi nini handichazondiita sei kozi ndingorohwa nevanhu but asi ndindega ndakavhotera MDC vanhu vakawanda vakavhotera MDC but ini ndindakurohwa asi ndachandikurwerwa chii?
Vati nemamiriro akaita zvinhu vava kutyira upenyu hwevabereki vavo sezvo vatsigiri vezanu PF vari kuti vachavapisira dzimba kunyange vakazivisa mapurisa.
Vatanga kundirova meso mubvabvuma unga uchindirova vachindikwadza varunditiretena unanzwa kana kupisa munhu chakuti chakupisirai dzimba chichi zvakawanda zvakutaura vabereki vangu havasi safi nevanhu ivava hachozva chichakuitika nevanhu vabereki vangu havasisiri safe mai nevanhu ivava.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonal and west Inspector Clemens Mabwazara vati mapurisa asati atambira nyaya yakadai. Mumwe anotengesa zvinhu pamurombedzi vakizito jere vati vanotengesa vari kudzingwa mumwe nemumwe vachinzi vatsigiri veMDC Alliance.
Mavhenda arungwa vakangonyarara varimo avana kutaura zvari kudzingwa kudzingwa vanhuvanotikoroMDC bari pese pakuona papanzi pada kuclaim zvokutoti mangwana kunzi kune hondo yakaipa.
Vajere vati chakanyanya kurwadza vechidiki vezanu PF ndechekuti vanhu vakawanda vakaramba kupfeka zvipfeko zvezanu PF vachiti hapana chavanowana.
Infact nyaya imwe yatikahakira isu takaramba kupfeka chi matishes ndakada hanzikuda hembe yemunhu ndoita nditore pondo ndiende kubhere kutenga hembe dzangu dzepondo ndinga zvinhu zvinji mazvionera mukoma vanhu vese vakapapa chakatochara ndovakaungana ezvakakakasa vada kuita musangano vakuti hanzi naNyamukanga Zimbabwe yese nemamo Zimbabwe yese mahwindi ese ndeyezanupiyefu pano pazvimba ndopamuda kuti MDC.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe vatsigiri veMDC Alliance vari kushungurudzwawo nevatsigiri vebato rezanu PF. Kumutasa Central kumanikaland nhengo yeMDC Alliance vaOzwell Chitere vanonzi vakatorwa nemapurisa nezuro vachipomerwa mhosva yekupisa imba yenhengo yezanu PF vakaendeswa kusina ani anoziva. Asi nhengo yakakwikwidza ikakunda musarudzo yemumiriri wemutasa Central vaTrevor Sarowaka vati vachitere vari kumapurisa ekwamutare uye vatuma magweta avo ikoko. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi ndine Arthur Chigoriwa.